ari nangu wa danuraga naka kuti Zimbabwe ikwikwidze padanho iroro nokuti nyangwe ichiziva zvayo kuti pamwe haisi kuzohwina kana kuti iri kuzohwina kana kuti nyangwe ichiziva kuti ino rutsigiro kana kuti haina rutsigiro zvinhu zvakanakira kuti inzira yekuzvipambadza asi rose kuitira kuti kana kuina vashanyi vanozozivavo nokuzoshanyira kuZimbabwe vanozoshanyiravo ikoko asi chimwe zvekare chinoitika ndechokuti nenyaya dzekodzero dzavanhu dziri kuZimbabwe tozoita nyaya dzeutongi hunenge huchingonzi apa hwakati apa hwakati kwozoita mabatirwo anoitwa hupfumi zvichange zviri zvimwe zvinhu zvinogona kuti Zimbabwe iongororwe zvekare zvainenge pamwe isinga zofari nazvo asi kuzvinika pamberi pepasi rose vachida chigaro icho chichi chomusecurity council zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe isvikewo ikoko
tiri kunzwa vashava vachitaura kuti vatowana rutsigiro kubva kuAfrican Union pamwe nedunhu reSADC zvinoita here kuti African Union iti iri kutsigira nyika imwe chete iyo Africa ine nyika dzakawanda dzichange dzizodawo kukwidza chigaro ichocho
ndo panonetsa kuti tizive kuti zvinotaurwa naminister Fred Dushava ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi nokuti sangano reSADC nesangano reAfrican Union vane miromo yavo yokunge dai varivo vazvitaurira saka hatingabvumirani pari zvino
asi iyo Africa munoona here iine chainozoburitsa kana kuti ichikwanisa kuti inge ichinzwikwa
apa ndingatsigira vakagame vanoda kuti ivo chimwe chigaro chomusecurity council chinge chakabatwa neAfrican Union somubatanidzo wenyika dzose dzomuAfrica kuitira kuti izwi reAfrica rinonzwikwa pamusoro pokuti pondogara nyika dzakaita saana Zimbabwe kunzwikwa kwacho kunozondotinetsei kumberi uko